Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa pacha isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyeyo hatichareshandisa harichashanda pamaelection
sangano rezimbabwe electoral commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota pacha vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa
imi makafumuka imba yenyu haina chimiro mai veri wadzanuri nababa vamufundisi rovana dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa
nhasi tine hurukuro nemudetembi Abel Mauchi Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegero rinouya. ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari.
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti ikwepi inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
ko chii chaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndira uri kunzi
vanongoenda musi waaita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edu anambotauraye madistrict office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndauda kunyoresa kuti hamuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll
asi vanokwanisa kuvhota here
kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll yeelection iyoyo asi vanhu vanoramba vachinyoreswa zvazvinoreva ndizvo kuti vanopinda havo muvoters roll asi maelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo
saka musi wa 15 hazvorevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
musi wekupedzisira hausi musi wekupedzisira musi wa 15 musi wa 15 uri kungoreva kuti ndo patichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll mazita esatiri kutora iko zvino kusvika musi wa 15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange takuti muZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration
tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi mukanyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyeyo hatichareshandisa harichashanda pamaelections So uya anenge achida kuzovhota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva hazvinei kuti wakatanga kuvhota 1980 kana kuti wakapinda mvota zuro 1985 tiri kukumbira ruzhinji rwezimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo vatipe mafingerprints avo tivaise munew voters roll voters roll yatiri kuumba itsva ndo voters roll richangoshanda chete iroro saka vanhu vese ngavauye patsva
Sachigaro wesangano runona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kushushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti reHarare apo zvinhu zvakaomera munhu wese zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarisha kuti vorarama sei guta resiti reHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo kana ndichiti zviri pamutemo ndiri kureva zvisingatevedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachitevedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yezimbabwe veguta resiti reHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana munhu ngaatipe mari yatikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa but vari kuwanikwa kuti vachivharirwa mvura zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzizi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho zviri kufamba sei?
Ichokwadi pane vakavharirwa mvura kudhara vane mvura dzakatovharwa haisi kuuya mvura kudzimba dzavo but kupera kwemwedzi wegaoga vari kusungirwa kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva iveni kunzvimbo dzakaita sematafara Mabvuku zvinhu zvava zvagara zvichingoitika hakutorina mvura inouya ikoko but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari mari yekuti kwai kana mvura yazouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari saka zvinhu zviri kugumbura vagari zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera chiite vharare nevatungamiriri vedu zvakare vekuchiite vharare ikoko nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagari edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyokesh yokesh vaya vakavadzekwa futi vari kudzeka futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu zvekuti ndinodayira kuti mizviki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko rekuvhura kwemvura iyi tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekuti vakatiaita kumakotsi tichinzwa kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwoitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya ndo zvaakuti ratidza iye zvino pachinguva chatiri pano ndo kuipa kwazvo zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze iwane zvinhu zvainogadzira mune chinotengesa kunze kuti US dollar irambe ichiuya munyika ndokuti zvitomira kana kuti totowana yakati kuti sezvaambe izvirongwa nagavhenor kuti muuye 600,000 600 million iuye muno muZimbabwe. Zvinhu zva 600 million Saka hiyo 600 million ikauya zvinomboita kuti mune stability. Hatinoda kuti ive supportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kunza mari yakati wandei.
Zvikuru sachinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi, zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvofanira kuzvikurudzirwa izvozvo. Kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti zvigodhi gounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Dete achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei kana zvichaidzo vachiuya. Izvozvo ndoimwe nzira futi inogona kuunza kare dziuya munyika. Zvingadai zvichitibatsira.
Ndingati zvikuru zvikuru sazvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kuita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Parikaso kuAmerica kunongouya vanhu 50,000 deiye. Tikangopanzirai 100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonerenyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge huchigadzirisika sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika. Asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo. Tinozvidavo chaizvo. Tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndovari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari. Usangova nevanhu vasineshamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunze kupedzisira, asi tatarisana nesarudzo kudai pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirambi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingaoni kutambura kwakuita vanhu, zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndozvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete at $4 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubridha machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndiyo ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubridha huku, ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataura iyi, kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chi aine monopoly yekubridha machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo? Madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda ukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi, vana baba, vana amai, mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo. Neni wacho ndirimo zvakare. Saka because of my also involvement in the project, zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti nokunonzi projekti yangu. Ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatso famba namazvo. And we are going through processing ye abattoir iri registered nemutare provincial veterinary department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvudzi wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine market yedu iri readily available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite hate about that because marketing muZimbabwe ndo chimwe chinhu chinotinesa. Saka for this project team constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti market tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Mzvari Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makabiri henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vesema sora seizara nhasi.
Nasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipewo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Nemusi wechipiri Masikati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kubvunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera, uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekurakidza kwavanogara, yatoti proof of residence vechirungu, fomu BR9 raini rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokubvunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise. Tikavakumbira zvakare Masikati apa takasvika vanga paina vanonzaiya Maisali Nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro patakabuda takataura nevemasivic organization zvakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Zvakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oath anodzivisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopedzisira akubuda akamirira kunyoresa kuvhota vaakukomishina mavr 9 form aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa Zeki registration offices pa number 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvimhingampinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasanganawo navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yoratidza kwavanogara iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume murume akakwanisa kunyoresa kuvhota mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota zvichinzizvo nepepa rekuratidza kwaunogara harisi muzita rako ndoda matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzisa zvitupa paya vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro saka chandoda kukurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchienda kuya endai makatakura mamarriage certificate enyu zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adini kuti ukwanise kunyoresa kuvhota
zvii zvinodiwa nemudzimai wozvake kuti aende kunonyoresa uye zvezvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu
zvakakosha ndechekuti mudzimai agara ine chitupa chake chichioneka chisina kumarika pavara kana zvakare asina izvozvo ndakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara kana tsamba yakansenda kana kuti yasabhuku kwaanogara anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndiri lidha masarira ndinogara mudunhu rekwamasarira wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare nekuti ndakanzwa kuti kwagutu kuna vamwe vai vakadzorerwa chinzi havana proof of residence pamwe nekutanga asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunorejista kuvhota kunonyoresa kuvhota unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari zvinoitwa pachena ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Nogamtira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu regutu kumasvingo. Nhasi tatitombonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matanha Abel Mauchi chaishe fomudeshe.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa riini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 paChitande Hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira mushama wamatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutendero reprimary school mushama vachipara mudunhu rokwamakore kuguti south. Ndakazovamboka rwizi mutiriki ndoenda paritiri secondary school kunoitwa dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaomanachika ndauzengera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa kutarisirwa pasi asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitora ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora one chete inongova yerudo inonzi Judy dzimwe dzose dzinoratidza kudemba kutsutsumwa kubudisa kutsoropodza pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona panyika.
Vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza form 1 kwemaawamana chete njere dzese dzakabva kupidza.
Ndingangoti 1992 pandakanonga bepa ramodhi jaialbanium chimiri rakarakanyogwa netembo rinonzi rungero rwatichaoneka ni paper rakanga rakanyogwa ni September IM zvairashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvakanyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndotodedziwa pamitambo michato chii ndichikwanisa kupiwo zvimari izvi zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachidawo kubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa0785223003 zvadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka naye vateereri ndingangoti mhiri shonga, kwete musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka zviro ndizviro maidzipa napahuro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundiranapo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vayaruka zvinofadza kuti imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai veruwadzaniri nababa amufundisi rovana dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikwa napazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mirizonga munoidireko? Tarishambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mirizonga, musasungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudza arabwa dzinowa. Mirizonga muguru, rudo modzara mahana dzenyu. Rwirai veswa kurufu, musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo dzose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa upenzi nemamureti. Taura zvinozorondedzereka kureva. Asi pemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe kuti maronda acho mujehuru vaisare ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu. Muchiti harugoni kubvisa rukadzi urwu runondishemesa. Kutanga kwemhiri zvinonga ombawo muyatouyamo. Mumabhawa imomo vanosvigaroro vana vakomana vachirwira mapato, asi kwaakatangira hapana unoziva.
Manga makateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka. Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Ana ya uri paritiki saru jarezi kana wakatongozvarwa nesiri rako iroro chitongofamba nesiri rako kunyangwe uchifaisa manjiri yako iyayo chitongofaisa nesiri rako nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro watirege kuita munhu wegeto takangodaro takazvarwa takangodaro watirege kuita munhu wegeto tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasika isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare pajeni pavanofamba nepfuti isusu tinofamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege
nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokuoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Chris Gande munaudze isindebele.